Ndino kuchingamidza ine mufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti heinoi misoro yenhau dzanhasi chipiri chikumi 5/2018. MDC Alliance inofora muHarare ichienda kunopa zvinyuto zvayo kuZimbabwe Electoral Commission. Dzimwe nengo dzeMDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kupinda musarudzo dzekutsvaga achabirira bato iri dzinoti dzava kupinda musarudzo dzakazvimirira sezvakaitwa nomumiriri weHarare West muzvare Jesse Majome. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoita urongwa hwokuzivisa vari kuda kukwikwidza musarudzo zvavanofanirwa kuita kuti vanyorese mazita avo. America inodoma mumiriri wayo mutsva muZimbabwe vaBrian Nichols, avo vari kutora basa rakasiyiwa naAmbassador Harry Thomas Jr. Hurumende inoti nyika yakwanisa kukwezva mabhizinisi achadyara mari inoita mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi mutoro mukuru kuti izvi zviitike. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance muHarare nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.